A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 2nd, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the state of Zimbabwe's banking sector.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the financial sector, focusing on the state of the banking sector.
The Reserve Bank of Zimbabwe has released a statement seeking to reassure depositors that the banking sector is not facing a crisis, following an announcement by Barclays Bank Private Limited Company that this week it intends to sell its 62.3% stake in Barclays Africa Group Limited, which has operations in 11 African countries, including Zimbabwe.
This also comes amid reports that some banks in Zimbabwe are struggling to provide cash and are limiting amounts to individuals and companies, which the central bank blamed on the financial institutions underestimating demand and failing to improve cash distribution to all their branches.
If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
Onguka hama dzadiwa, tinoda kuti nasi tichinge tichitarisa mamiro akaita zvinhu kumabhanga. Vamwe vanga vachiti vanga vachienda kune mabhank akaita sana Barclays Bank Zimbabwe vachitadza kuwana mari dzavo. Toda kunzwa kuti zvinhu zviri kufamba sei, uye pane mashoko akataurwa ne Barclays Bank PLC ine muzinda kuLondon kuti yakucheka ukama ne Barclays Bank Zimbabwe nemamwe mabhanga eBarclays ari muAfrica munyika gumi neimwe chete kana kuti 11 vachitiwo vakuda kuti vanyanyo tarisise kana kudyidzana zvakasimba nemabhanga ari kuBritain nemuno muAmerica. Gibbs.
Yabambe Blessing Zulu si fisa kuti sixoke lo Zulu lamhlanje njengokutsho kwakho ngaloko kwenzakala kumabhanga kwele Zimbabwe. I-Reserve Bank of Zimbabwe lamhla yethula umbiko isithi imali eZimbabwe ingani khona kodwa ke kungazani kuhlupa nje okuncane ngokuthi amabhanga akazange abe lombono ojulileyo ukuthi adingele abantu imali khona ngale mabhanga. I-Central Bank futhi iphinde yathi lokho kwenzakala eBarclays Bank okukhangelelwe ukuthi ilakho ukuthi ama-shares athathwe ngelinye ibhanga elikhona ngapha e-Africa. Akusiyo nto engani iyahlupha njengokuba nje izasala ilokhu ikhona iBarclays noba nje kungahlupha ukuthi laba ababe la ma-shares amaningi bagcine bewathengisa. Sifuna ukuzwa ngani ukuthi likubona njani khonapho okwenzakala eZimbabwe khona manje. Lisitshele ukuthi imali liyayithola yini kumbe aliyitholi. Sizwa kuthiwa ke kwamanye amabhanga kutholakala amarandi kuphela. Kambe kunjalo kumbe ngokunye nje esingakhuluma ngakho nje sichitha isikhathi. Kodwa ke sifuna ukuzwa ngani ukuthi kume njani khonapho amabhanga.
I think we have our first guest, that is the Zimbabwe Congress of Trade Unions Secretary General, Mr. Japhet Moyo. Mr. Moyo, good evening.
Good evening to you, sir.
Thank you so much for joining us. And Gibbs, you can start the ball rolling.
Mr. Moyo, what are the workers and other people in Zimbabwe facing in terms of accessing money from Barclays Bank and other banks there?
What we have received in the past 2 days, yes, now 2 days, is that certain ATMs have run out of cash. But that is confined to TATMs specifically, not that money is not found in the banks. But we have seen some queues in certain banks that the queues are becoming a bit longer than we used to see. So really, there might be some fears that this thing might be going out of hand as we go on.
Mm-hmm. And there's also this news, Mr. Moyo, from Barclays Bank PLC. It announced that it is going to cut loose Barclays Bank Zimbabwe. Are we not likely to see retrenchments there?
In most instances, when you have these takeovers, we always experience job losses. It depends who's buying the shares. But our experience is that when there is a change of hands, companies are being taken over by other shareholders. We have seen some restructuring taking place. So it's likely that we might be able to experience some job losses, yes.
Mm-hmm. Thank you so much. And for those of you who are just joining us, a good evening. And this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the financial services sector, specifically the banking sector. Gibbs.
Yes, we Baba Moyo njalo ngesintu nxa singabuza ukuthi kambe konke lokukhangelana lakho ukuthi imali ngani yasilela kuma ATMs. Kambe kungani kuya ngapi konke ngombono wakho?
Ludube esilubona ngani lungaqhubekela phambili kuvele nje imali ibihlupha eZimbabwe isikhathi esidlulileyo. Ekuqaleni bengani ihlupha ekutholeni iholo. Imali nje bingatholakali ebantwini. Njengalabo abathengisayo labo kade bekhala besithi abantu kabala mali ezikhwameni ukuze ngathenga impahla zabo. Esesikubona kwamanje ukuthi emchineni lapha-ke okutholakala khona izimali okubiza kuthiwa ngama-ATM. Ngokuqala ke lokhu ukuthi sibone ama-ATMs athize engala mali okwesikhathi esiyide, kungala kuchasisa okuzwakalayo ukuthi imali indaba ingatholakali ku-ATM. Ibe sibona nje ama-ATM amaningi ale mali isikhathi esidluleyo ngokwakuqala ukubona. Singazi ukuthi siyangaphi, kodwa nje imali elizweni yona ivele ibihlupha, ibingekho, iyahlupha nje kayibhodi ke ezandleni limali.
Saka pane zvamuri kunzwa tichimbotaura nechishona vamoyo kubva kuvashandi, ndeapi mabhanga ari kunyanyoshomekerwa nemari?
Mabhanga ataurwa ndiyo mabhanga anotozivikana nemukurumbira. Mabhanga akafanana nevana Standard Chartered, vana Barclays. Haisiyo mabhanga tange takatarisira kuti angangoshaya mari manje mabhanga akadaro. Mabhanga mahombe ane mukurumbira tingati pachirunga credibility, anozivikana kuti mabhanga chaiwo. Ndiyo mabhanga akutochisa, ndiyo mabhanga shaika mari nguva yafura, mazuva mairi afuraya.
Pane nyayawo inombotaurwa nevamwe vamoyo kuti vamwe zvikuru sei vemabhizimisi madiki vanozviitirawo mabasa avo emaoko havasi kuendesawo mari kumabhanga. Pane zviri kuitwa here munhaurirano dzamunomboita nehurumende kuona kuti vanhu ivava vaendesa mari kumabhanga?
Zvinonetsa kuti uwane trust kumatungirwo ezviri kuitika nyaya muZimbabwe. Vanhu vanowana mari nguva yafura tingati pane makore nemakore. Vanhu havana kumbobvira vatrusta our banking or financial industry kubva panguva yavana gono kuti mari yaishayika. Saka hazvitishamisi kuti munhu kana awana mari anoisa mari pamusoro pasi pepilo kana kumba kwake kana kupi. Hazvimbotishamisi nenyaya yekuti vanhu vanogona kufambisa mashoko ekuti mangwana Zimdola iri kudzoka. Saka vanhu kuti vatruste our banking system kana our financial system hazvina kumbobvira zvabva kufunga zvevanhu kuti tingangobvirwa mari. Saka inyaya gara ichinetsa kwemakore nemakore. Zvatiri kuona ndezvekuti vanhu vakawanda vane mabhanga kudzimba. Hapana zvatinokwanisa kuita because hurumende haisati yaratidza kuti ihurumende inovendika. Tingaisa here mari yetu kubhengi tozoiwana remangwana. Hapana zvinoratidza kuti kune garanti yakadaro. Saka zvinokonzeresa kuti vanhu vachengete mari kudzimba dzavo. And ndizvo zvinocreata pachirumu tinoti speculation. Saka ndiyo nyaya muri kuitika muZimbabwe because iyo zvino mavasa aita mashoma. Vanhu vanenge vasingazivi remangwana kuti rakamira sei.
Tinotenda zvikuru vaMoyo. For those of you who are just joining us, we are talking about the state of the banking sector. Of course, there are reports since Monday that some ATMs have run out of cash and that people are being withdrawals are only limited to about $200, Gibbs.
Now, Mr. Moyo, I still remember that there are certain banks that once closed in Zimbabwe and people were actually struggling to get their monies. So what will happen if... let's say something happens to Barclays Bank in Zimbabwe.
As I did indicate earlier, that people are still jittery about what happened in the previous years. So when you read stories like there are some changes which are going to happen with the Barclays Bank, obviously people rush to withdraw their monies from the banks as we speak now. We are likely to see this problem going out of hand as more and more people rush to take their monies out of the system. Because those who lost their monies in the previous crisis never recovered their monies. So it's likely that more and more people are going to keep their monies at home. Those who have got to earn them a few dollars in the banks, they're going to rush to the banks and take out their monies. So the money is not going to be in the system in the coming few days. I think money is going to be in the informal economy. Mm-hmm. That's what is going to happen.
Thank you so much. Tine muterere wedu kutanga, Mukoma Allen Mandaza. Makadi Mukoma Allen.
Tiripo makadi iwo.
Aiwa tiripo. Muri kuona sei mamiriro akaita zvinhu mumabhanga omu. Uye mambokwanisawo here kunoona kuti mungakwanise kutora here mari mubhengi.
Ya, ini hangu handina kunge ndakwanisa kuenda kunotora mari mazuva maviri kana matatu apfuura. Asi chiri kuitika ndechekuti vamwewo vatigere navo vari kungochema chemawo zviva kuti izvo vanhu vanogona kupedzera vasadi kuisa mari dzavo kumazuva ange kwacho.
Asi ka rinenge ragara riri dambudziko kazvidzi vaya vari muinformal sector kana kuti vanozviitira mabasa havasi kuda kuisa mari kumabhengi. Semaonero enyu chingava chikonzero chei?
Mari yacho hakuna. Chinoitika ndechekuti vanhu ivo vaiva tikataura vari kuinformal sector vanongoshandawo mari shoma shoma dzekuti kuzozoendeswa kumabhanga dzinoguma dzaakubatwa dzaakudyiwa nemabhanga acho hazvizobatsiri manzanira akushandira mari.
Asi kuvhura iro bhuku rekubhanga racho zvaanyorere kana kuti zvichingori zvakaoma?
Kuvhura mamwe mabhanga ari kuda mari shoma, ari kutaurawo zviri ma$5 nemamwe maakaunts ayo anoti hauzopiwi kana nevanhu masmart fasa. Kune mamwe maakaunts wo yekuti sei vanhu vanoshanda vangada kutambirira masalari imomo vachidzorawo maloni vanenge vachinzi ma$10 mamwewo ari kugumirawo pama$20.
Asi mungati mabhanga ari kuita zvakanaka here kana kuti zvinonetsa kana upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka?
Dambudziko zvaro pari zvinezvi kuti tingaripo mabhanga newo mabhanga acho makambani atoda kutibikawo mari aigadzira mari. Zvinhu zvakaomera munhu wese pari zvinezvi. Kuomerwa kwakaitawo makambani nemabhanga anongoomerwawo.
Ko vamwe vari kutiwo mari dzacho dzavanozopawo vanhu kachengeta mari kana kuti mainterest aya akaderera zvikuru zvekuti vanhu vanogona kuti havo rega ndiite bhanga rangu riri pasi pepiro.
Haina handione kuti tingatoti interest yacho tinoti iripo ini. Nekuti ukaisa mari yako sekuti unenge uchiti iko zvino izvi mari yako ikapedza mwedzi irimo unogona kuona tadyiwa $5 $7 mari yacho hamuna kana iri mari shoma shoma yemasalariza. Makambaniwo vachidaro vanenge vachidyirwawo mari dzakawanda nepesendeji yemari dzavo dzinenge dzirimo. Saka pakupedzisira kwacho zvinenge zvakuti makambani mahombe ndiwa ndosungirwa kuisa mari kumabhengi nemutemo wehurumende asi vamwe wo vanoti makambani tidikitidikitidiki semashopu nemajiji vanongochengeta mari dzavo
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Allen nekupinda muchirongwa chedu
tatenda
You heard there from our caller Allen. I asked him, of course, if it's easy to open an account. Remember, they needed, you know, a lot of things long back. And they're saying it's easy. Depends. You know, sometimes you can open with a deposit of $5, sometimes $10, depending. But he's saying we cannot blame the financial institutions for what is happening within the financial sector because the economy is not performing well. So you cannot expect bankers to perform miracles.
Yes, we Baba Moyo kuna ngapo ke Harare. Ngase sikhangela ke Baba Moyo isebenza ukuthi zimenjani. Siyakwazi ukuthi sibili imali kayikho ezikhwameni kodwa ke nxa ungasichazisela nje ngokuthi ilanga nxa liphuma lisiyatshona njalo umnyaka uqalisa mhla ka 1 uzuye phela mhla ka 31 kumbe 30 abantu bayenzani bayithola ngapi imali.
Kulobunzima kuma families lapha kuzimuli abantu esihlangana lawo isebenzi nje ezibuya ema-ofisini ama-members ethu esixoxa labo kuphuma kwelanga lokutshona kwelanga ikuthi lokhu beqhubekela phambili besiya emsebenzini ekupheleni kweviki umlungu athi imali ayikho ekupheleni kwenyanga umlungu athi imali ayikwananga bangaphiwa loba imbijana kumbe benganikwa abantu sebengamuva ekopoleni abanye ngabale 4 months abanye 5 months abanye 7 months kuyachiyanachiyana so udubo nje lokuthola imali iholo lokuyiqhubekela phambili abantu ungabona nje emini ngakuthiwa baya kulunch lapha bezithengela konkwana kungamahle okwe-50 cents konkwana ilunch ediwayo kuyatshenisela ukuthi ezindlini labo abantu batshona kube komisi yemilomo abantwana akulanto enhle esiyibonayo nje emsebenzini lawo abathi babambile emsebenzini lapha babe bebhodabhoda bathi hhayi esikukhandile sakukhanda sakukuthelela sikhangele ukuthi kuzaba lo muntu ozakuthenga akula lo muntu othengileyo ungabona nje kule udwendwe singathi iqueue ngesilungu okay laba abantu abangenayo nje usebenzisa idola kuphela nje asukuthi ngumuntu ospenda imali so nxa ukhangela iqueue yabantu abangena eshop ungathi ishop yena le yenza imali akula mali engenayo ngokuthi labo bantu bayenza iqueue nje bathenga dola bephuma akula mali eningi so nje imali nje yona kumbe singathi i-economy khanye ngani ayimanga kakhulu
Siyawuza kakhulu ke Baba Moyo. So what Mr. Moyo is saying basically blessing is that you know the economy is under stress, you know. And under these circumstances many people are not getting paid at work, you know. He says many people spend more than 3 months, 6 months and so forth without getting their salaries. And he says you know you can see at times some people queuing at these departmental stores, you know, looking for something to buy, but most of those people will be going in there to spend only a dollar. So he says the situation is really bad. And whenever there are employees who have to eat something during lunch, they spend about 50 cents, you know, for lunches. So he says the situation really in Zimbabwe is critical, you know.
I think now we are being joined by economist Prosper Chitambara of the Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. Mr. Chitambara, good evening.
Good evening to you.
Thank you so much for joining us. Now, Mr. Chitambara, is there any reason for Zimbabweans to panic because Barclays Bank PLC has said it is cutting off ties with the Zimbabwe branch and other banks in 11 other African countries?
Can you repeat the question? I think the line is breaking.
Oh, okay. I said, is there any reason why Zimbabweans should panic because Barclays Bank Zimbabwe is being cut loose by Barclays Bank PLC?
No, generally there is no need to panic. But why I say this is because when you look at the indicators, financial indicators in terms of performance of the financial system in Zimbabwe, the banking system in Zimbabwe, I think it's quite solid. You would know that profitability, for example, increased by more than 100% between 2014 and 2015 on the back of a rise in interest income of financial institutions. So I think I would say the financial system in Zimbabwe is fairly robust. I think it's fairly sound, because you may have a few institutions that may be facing challenges. I think these challenges are mainly to do with the issues of poor corporate governance, issues of lax internal controls that is causing the non-performing loans probably to increase. But
I think we got cut off there. We'll try to call him back. Tinemwe mutereri vashumba makadi vashumba. Aiwa, tiripoti pe pfungwa dzenyu vashumba makwanisa kumboenda here kubank muri kwanisa kutorawo mari dzenyu here?
Mari dzenyu ndinoita vakuru vangu haisi kuwanikwa. Ukapinda mutown like yesterday, I passed through in ndichienda hangu mutown kwandandiri kuenda kuwana malong queues with people waiting for them kuti vawane mari, but mari isa haisi kuwanikwa. Ende vanotora mari nevamwe
muzvizvokumaatm
zvisina mari, hazvina mari. Saka tiziva kuti Barclays Bank zvaya kuti yakuda kuvhara mabhengi nokumanija kunozeta vanhu vatema kana vachinge vasara nemabhengi yavo aya. Ndozvozofanana neaya akazovharwa aya makore aya. Saka tikumbira kuti bezi zvinhu zvadzokanga kuti zviise zvirinani, kuti mari yegowanika. We don't know kuti zvirikufamba sei. Saka kuti ikonomi yetani yenyika here, saka zvozvakuita kuti mari ishaise, kuti tozive kana kuti ihurumende yekuamerica yakutora mari yayo here, hatizive papapo.
Asi kazviri kunzi vamwewo vashumba vanoita mabasa emaoko ekuzviitira mabasa aya havasi kuendesawo mari kumabhanga, chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vanhu vasiendese mari kumabhengi?
Ini ndiumwe munhu ndakada kuvhura mari kupsb samuyes ago. Mari yangu yandaka ndakaisa about $50 or $60 mune ndimo waiting for my card yekuti ndiri yaingotorwa isina hanzi taxi yevo yavanotora kunze kuti inii ndichiwana mari yeinterest pamusisina. Saka ndakabva ndangoita give up. Saka mari inobatwa yakawanda isina nobasa rese vasinga ise interest, kudhara taiziva kuti waiti ukaisa mari kupost office mari waiiwana yeinterest. Saka iye zvine zvapasisina izina ovhaizireka.
Saka imi makuchengetera mari kupi manje kana muchiti mainterest ayakakurisa? Aiwa, tinotenda zvikuru shumba nekupinda muchirongwa chedu. We can go back to Mr. Moyo, but just in brief, our caller Shumba is saying that the interest charged are high, you know, and so if you put your money in a banking institution instead of realizing, you know, a bit of a profit, some interest, you know, you're the one who is actually losing out because the charges are just too high. And as a result, he has decided to not open an account.
Now, Mr. Moyo, is that the general feeling among banks, kumbe sichange sindebele ngithi among people who bank actually? So ukuthi nxa usukhangela khonoku okhulunywa ngubaba uShumba osanda kuphuma kathesi emsakazweni uthi abantu abaningi vele abahambisa imali emabhanga njengoba kulalokho kuthiwa interest rate enkulu ukuthi bayakuchajachaja lapha nalapha uzosokuthiwa imali yakho sibanjiwe mbijana ama-60 cents kumbe 50 cents. Kambe abantu abaningi ababhenki ngokubona kwakho?
Yes, abantu abaningi ababhenki singathi xa sikhangela imbangela yokuthi one, okokuqala kungaba yikuthi imali yangkhona nje etholakalayo ingaba nilutshwana. So abantu nxa ekhulile kumbe umlungu efake isalary iyabe ingagwani, so umuntu asayithathe kusasa kwangkhona yonke nje. Okwesibili ukuthi ungayichiya laphana kayizali ngebhenki, awutholi lutho, iza wena uyathathelwa. Kuba lolokhu engingakhuluma ekuqaleni ukuthi nje abantu kade bengakabe bethemba ukuthi the financial system yethu iqine kungakanani imali zethu zizaba zisefu yini lakusasa. So ngalezi zizathu ke ziqamba ezintathu hayi balutshwana ke abantu ababhenkayo, singathi labo ngama-companies amakhulu abhenkayo kahlalisa imali nje ngokuthi baya ngiyokudlulisa singathi ngama-transfers ayenza angesenziwa. Akula muntu odinga imali ngokuthi awu akula nzuzo oyitholayo. Uyatsho ke intshantshu lezi eze-economy ukuthi amabhange abesenza kakuhle ngokuthi sibone ngani ama-interest kade bewayenza abanganaphezulu kakhulu, yikho bengani kade bethola imali. Kodwa sesikhangela ke laba abamanejayo ke ama-companies lawo amabhanga lawo yiwo abathatha izimali beboleka bengabhadala ama-interest bona akuthiwa ngama-internal loans lana angaphefomiyo adliwa ngabo wona o-managers labanikazi bamabhenki. Abantu ke banesolo ke ukuthi bangafaka ke imali zabo esistimini enjalo.
Siyawuza kakhulu ke baba Moyo, ungayikhathani ubambe khonapho. So what Mr. Moyo was saying is that basically most workers don't bank their money because they're losing a lot of money, like what the previous caller Mr. Shumbo was saying. So he says people don't trust banks. They still have got this kind of memory of what happened, you know, still remember 2008 when they lost their Zim dollar kind of amounts in various banks. So he says things are tough, you know, because at the end of the day, it's only bank transfers that are there. Instead of people banking and benefiting from the system, they're not benefiting at all.
Which is really problematic if people don't trust their banking institutions. Tinemwe mterere ariku Botswana mukoma pedzai makadi.
Tiripo makadi wemu.
Tiripo dzorai volume radio yenyu kuti tinzwa nani.
Rigaindi fare.
Okay.
Makadi.
Tiripo makadiwo. Pane taurai zvenyu.
Maonera ndiri kuzviita zvangu inini ka. Politics ndo dzanyanya mukati menyika yedu. Ndozvikonzero ini ingeri pachangu bozanongwa ndiri kunoku. Ndakamboisa mari kuda 2003. Ikazoti mu 2007 ndakaona musisina kana tere zvaro senti. Izvo zvizi mamwedzi apera ndakati ndichienda mubengi ndichida mari about ndakanga ndaisa 150. Ndakaona masara mari yandisina kukwanisika kuti ndizive kuti mari yangu yakaenda kupi kusvika ndazopedza ndadhirowa yese ikapera. Saka hongu zvinhu zvinorwadza hazvo, asi nyaya yandiri kuona zvikurukuru ipolitics idzi dzakunyanya kuburaya nyika yedu kuti mari ishayike. Ndomaonera ndiri kuzviita ini.
Kana muchiti politics muri kuti kudii apa, musarovembwa makavika mpini.
Handidi kuruvaimbwa ndakaviga mpini. Kana ndichiti politics ka ndinotarisa, handiti munoziva kuti ikonomi yenyika yedu yawira pasi. Yadzoka pasi. Saka izvozvo zvinhu zvese zvapinda mupfungwa dzevanhu vaakungodzisa chese chese chakuitika muzimbabwe vakuisa mupolitics. Kana muchiona mabhengi ese akuda kuana Backlist, ndakambonzwa zvangu kana imi muno munyika mandiri mbozana mu ruma iyoyo ndakanzwa iti cheme cheme wanayo muBacklist Bank mumusindaenda nchiti ndoda kuchinja mari ndiwane mayutsa. Ndakashaya kana dhora chairo reminisita vachitaura kuti hatina kana USA dhora. Saka ndishamisa ini.
Asi havanoshandisawo kapula rawa.
Pula ravo ririmo, asi ndaida kuti ndichinja hangu ndiwane USA dhora.
Saka imi kuZimbabwe uko muchine account here kune rimwe bhengi kana kuti kuBotswana?
Imo asi haisina chunhu. Yaitonzi ndaitonzi unotori nechikwereti yaunofanira kudewa watotipa mari iyo here.
But imbobatai makadaro mukoma pedzai tozodzoka futi kwamuri timbotora ka break. Also Mr. Japhet Moyo, please do stay on the line for our radio listeners. Unfortunately, it ends here. But the good news is we are streaming live. So go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying stay tuned.